manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichipete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu ndira 14, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano wekuzeya mihuro nemashandiro evashandi vehurumende weNational Joint Negotiating Council unotadza kubuda nechisungo. Nengo gumi nenhanhatu dzeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzinomiswa pamberi pedare dzichipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga muHarare musi wechitatu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatanga nezuro zororo rawo repagore ndokusiyira matomo kumutevedzeri wavo vaConstantino Guvea Chiwenga. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano wangu wakatarisirwa zvakanyanya pakati pevamiriri vehurumende nevamiriri vevashandi vehurumende vekuzeya nyaya dzemihoro nemashandiro evashandi vehurumende weNational Joint Negotiating Council waitwa muHarare nhasi unonzi hauna chawaburitsa sezvo vamiriri vehurumende vati vanoda nguva yekumbonopira kuvakuru vavo zviri kudiwa nevashandi. Mutevedzeri wasachigaro wesangano riri kumirira vashandi vehurumende munhaurirano idzi reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGoodwill Taderera vanoti vashandi vaisa patafura zvavari kuda zvinosanganisira kuti mihuro yavo inge ichibhadharwa nemari yekuAmerica. Vatiwo mushandi wepasi anofanirwa kutambiriswa madhora mazana matanhatu nemakumi manomwe nerimwe emari yekuAmerica kana kuti $671 pamwedzi. Vataderera vanoti mari yave kudiwa nevashandi iyi iri kubva pamadhora ekuAmerica mazana mashanu nemakumi mana yaitambirwa muna gumi guru 2018 asi nekuda kwekushaya simba kwemari kana kuti inflation mukati memakore matatu adarika vakazoiisa pamadhora mazana matanhatu nemakumi manomwe nerimwe avave kuda iye zvino. Uyu ndiwo musangano wekutanga pakati pemapoka maviri aya mugore rino ra 2022. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo takundikana kubata vanga vachimirira hurumende mumusangano uyu. Ngatinzwei huri kure yataita navataderera.
Musangano uyu zvakuda ndezvekuti isusu taramba takabatirira pekuti izvozvo zvekutipa mari nemaRTGS hazvisi kubatsira nekuti mari iyoyo iri kuramba ichidyiwa neyasingati inflation. Uye kuti mari iyoyo taipiwa tikubuda tomhanya zvekunoitsvaga kumastreets kuti tigone kubata US because US ndori riri kushanda paground. Saka isusu tabva tangoramba takasimbirira tikati isu aiwa ngatirege kutombotaura zvemaRTGS isusu ngatitaurei zvemaUS. Saka izvozvo zvemaUS ndozvataedza kutaura navo ivo vakaratidza kuti vakumboenda kunoona maprincipals avo tozoonana svondo inouya isati yapera vachitiudza kuti zvabva kumaprincipals avo ndezvekuti kudii kureva kuti varisponda vachitiwo chii.
Asi munotarisira kuti pane chinobuda here? Nokuti tinoona kuti kazhinji hurumende inenge ichingozoti regai timbogara pasi nguva ichifamba.
Isusu tinoona kuti saizvozvi pamataurirano atanga tichiita kureva kuti the government side ne the workers side taita sekuti zvatanga tichitaura izvi tiri kuwirirana zvekuti vaona zvichiratidza kuti zvinhu zvinonzwisisika ndotaka vati hazvisina chokutaura izvi kunze kwokuti timoenda tinoona vakuru vakuru. Isusu tinoramba takatarisira kuti panotove nechinobuda nekuti izvo zviri kuoneka kumunhu wese kuti kana iri rendi kana akurwara muspatara umu kana iri transporti zvese izvozvo zviri kungoda US. Saka hatisi kutaura zvinhu zvisiri kuitika pagrounds.
Imi sewa shandi hurumende zvii zvamuri kuda.
Isusu sewa shandi hurumende zvatinongoda isu ndezvekuti tidzosewa muhoro wedu pamari yataimbohora kare. Kare taihora $540 muna October 2018. Asi zvakare tiri kuona kuti ikoko kuma $ ikoko inflation iri kuramba ichirovawo. Saka mukuverengedza kwedu takaona kuti mari iyoyo inogona kuti isvike ku$671. Asi ivo vanoti mari yatinokolekta yose mashitaza yavakakolekta gore rakapera yakaita iyo $1.26 billion. Saka vakakuverengedza kuverengedza tikada $671 vari kuti ivo kanenge pai kuda $3 billion hatisiri kugona kukolekta. Tikati isusu haiwa ka ngatichitauranai zvatinogona kuti tikatifambe-fambe towedzera. Zvichindona rekuona kuti mari yaakukorektika pari zvino yakamira sei. Saka taita yatingati pachirungu an incremental process kana kuti zvatingati isusu quarterly reviews tichitarisa kuti mari muhurumende iri kupinda zvakadii.
Mari idzi dzinenge dzichisanganisira mari dzemaallowance here kana dzatingati dzekubatsirikana?
Dzinenge dzichisanganisa mari dzemaallowanceo nemihoro.
Mutevedzeri wasachigaro werimwe sangano riri kumirira vashandi munhaurirano idzi reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGoodwill Chaderera vari parunare muHarare neStudio 7. Nengo 16 dzeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzamiswa pamberi pedare dzichipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga muHarare musi wechitatu. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakatanga nezuro zororo ravo repagore ndokusiyira matomu kumutevedzeri wavo vaConstantino Gouveia Chiwenga. Nengo yekomite pamusoro muboka revechidiki muMDC Alliance vamakomborero haruzivishe vanoti vana veZimbabwe vanofanirwa kuzvisunungura kubva pajoki reutongo husina kunaka. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Aura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare vaharuzivishe vati kunyange hazvo vana veZimbabwe vaive netarisiro yeZimbabwe itsva kubva zvapinda hurumende yavaEmmerson Mnangagwa, tarisiro iyi haina kuzadzikiswa.
Tinoda Zimbabwe haina kusununguka. Ingashandisa shoko rekuti kusvasvangwa kwakaitiwa mapazi ehurumende inonzi State Capture ari kushandiswa zvisizvo, ari kushandiswa kuita zvido zvavachiona kwete zvenyika. Chechipiri totarisa umbavha hunoitwa nevakuti vanoona kuti mwedzi kwatongopiwa mari yemishonga yezvipatara zvatopera, kunotonzi kwabiwa goridhe vatobatwa mari paipo zvatopera. Iyi nyika yakasununguka, umbavha hwemhando iyi hauko. Chechitatu toenda mukodzero dzevanhu, zvisizvo zvatirikutaura zvaizvo zvipanazi kune vadzi vari paresentral police station and vatovharika kudarika munhu nichemu mugombera kuti munofanwa kuita maawa nchona yamfuteii unofanwa kunge waenda mukoti kudarira asi vatodarika.
Vaharuzivishe vati kugara mujeri kwavakaita nemhosva dzavati dzenhando kwakavasimbisa zvakanyanya mukuda kurwira utongo hwejekerere.
Kwenguva yakareba kwandakaita uku kwakatonisimbisa nekuti nachekutanga hazvisizvinhu zvinandifadza kuti umwe munhu anga achizorwadziwa zvikora achipinda mukutambudzika nemarwadzo sana ndakapinda ende kuti zvisaitika uye zvisazokonzerwa futi chinokwatirika tinofanirwa kunge ndau dzira dzekurwisa uye nekuonesa vamwe neruzhinji rwezimbabwe kuti ngati nyambe ichitiwedzera kuita zvinhu zvinoda kuti tibvise dambudziko iri rekunetsa munhu nekuti dambudziko iri tinoramba tichiitambura. And zvaitoita kuti even padanje ndiri mukati 320 days taitowana mazasi varimwe nerimwe ndaironga sano wande kuti asaka tinoona sei tinobvisa sei hurumende yenhare yatinanyika.
Vaharuzivishe vakurudzira kuti vanhu vanyorese kuitira kuti vazovhota neuwandu vachiti vane chivimbo chekubvisa hurumende yeZANU-PF musarudzo dzichaitwa muna 2023.
And ndosaka ndichikurudzira kunyanya vechidiki nokuti ndo vazhinji munyika and ndo vane ramangwana rekufondewa zvaizvozvo kuti hade tinonyorisa kuvhota ndo zvinhu nekutamba kana tanyoresa ndozvinonanezvituti tunopomba sisi kufuti ndino yumba mwetenda hizi
asi mukuruwewe chidiki mbatore ZANPF Modunure Harare va Emmanuel Mahachi vauza Studio 7 kuti ZANPF ichakunda muna 2023 va Mahachi vati mutungamiriri wenyika va Emmerson Mnangagwa vari kushanda zvakanaka zvinogutsa veruzhinji zviri kupa kuti dzimwe nhengo dzeMDC dzipinde muZANPF
kuwina maelekezo ZANPF takato tanga kushanda tikatarisa zviri kuitwa naPresident yedu Mnangagwa tinotarisa kuti vari kuita zvinhu zvinobatsirika zvinooneka zviri kuonekwa nenyika yese kuti President vari kushanda izvozvozvo zvega zvinotaridza kuti tinowina maelekezo
vamahachi vatiwo bato ravo riri kukweshawo vechidiki avo vavati ndivo vakawanda munyika
mayouth akawanda muno muZimbabwe vazhinji vacho vaakuziva vaakuona and kuZANPF so far recruitment yataita yemayouth we have now more than 9,000 mayouth vajoina ZANPF
mune imwewo nyaya mutauriri webato reMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere havana kubuda pachena kuti bato ravo richakukwidza kusarudzo nezita rekuti MDC Alliance here kana kuti kwete Muzvare Mahere vati pari zvino vanozivikanwa nezita rekuti MDC Alliance asi veruzhinji vachaziviswa kana zita iri rachinjwa
tiri kutaura kuti vanhu vanoziya vatungamiriri vavo vanhu vachaudzwa mukufamba kwenguva kuti zita rachafamba naro nderipi but for now tiri kushandisa zita rekuti MDC Alliance kana zvichizenge zvachinjwa zvasvandurwa tichakuudzai
Muzvare Mahere vatiwo chakakosha ndechekuti bato ravo rirwise kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere
vakafanira bata chigaro chemutungamiri wenyika vari zvakare gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vawedzera nemasvondo maviri mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu senzira yekudzivirira kupararira kwedenda reCOVID-19 Gwaro raburiswa nebazi rezveutano kuvatori venhau rinoti zvikoro zvichapiwa svondo rimwe chete mushure mekupera kwemasvondo maviri awedzerwa nawo lockdown kuitira kupa mukana wekugadzirira nekuisa zvikwanisiro zvikoro zvisati zvavhurwa zvichienderana nekuti denda reCOVID-19 rinenge rakamira sei. Gwaro iri rinotiwo varayiridzi nevadzidzi vanosungirwa kupfeka mamasiki nguva dzose pavanenge vari muchikoro. Vadzidzisi vose pamwe nevana vechikoro vari kukurudzirwawo kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira COVID-19 vachiti zvikwata zvematunhu zvinoona nezveutano zvinokurudzirwa kunge zvichiita ongororo muzvikoro kuona kana mutemo uri kutevedzerwa. Veruzhinji vari kukurudzirwawo kuti vagare vakapfeka mamasiki, kugeza maoko nesipo nguva dzose uye kusaenda munzvimbo dzakaungana vanhu zvikuru kana vasina kupfeka mamasiki kana kuti vachidya kana kunwa zvinwiwa. Zvichakadaro bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanomwe kana kuti 7 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana matanhatu ane makumi mashanu nemumwe kana kuti 651 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana maviri ane makumi maviri nevaviri kana kuti 5222 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvishanu zvine makumi masere nevana kana kuti 225,084. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vava mamirioni mana ane zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nezviviri zvine mazana manomwe ane makumi matanhatu nevasere kana kuti 4,192,768. Vanhu vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamirioni matatu ane zviuru mazana maviri negumi nezvitanhatu zvine mazana maviri ane makumi mashanu nevasere kana kuti 3,216,258. Ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi maviri nechimwe zvine mazana mashanu ane makumi matanhatu nevashanu kana kuti 21,565. Uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 ichi. yashika mbuya kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti vari kusimudzira urongwa hwavo hwekurwisa chirwere cheCOVID-19 kuburikidza nekupa vanhu pachena mamaski uye zvikwanisiro zvekuvheneka chirwere ichi munhu ari pamba zvinosvika bhiriyoni rimwe chete. VaBiden vataura mashoko aya panguva iyo mhando yeOmicron variant iri kunetsa. Nyanzvi munyaya dzehutano dzinoti kuwanisa zvikwanisiro zvekuvheneka chirwere munhu ari pamba muAmerica hazvipedzi dambudziko iri pasi rose, sezvo nyika dzakawanda dzichidawo mamaski nezvikwanisiro zvekuvheneka denda iri munhu ari pamba. Sangano reUnited Nations kuburikidza nehofisi yezvekodzero dzevanhu rinoti vanhu zana nevasere vakaurayiwa nemauto emuchadenga emuEthiopia zvichitevera kurwiswa nemuchadenga kuri kuitwa dunhu rekumaodza nyemba kweTigray kubva kutanga kwegore rino ra2022. Vamwe vagari vemuguta remutare vari kunyunyuta zvikuru nekusatakurwa kwemarara kwenguva yakareba munharaunda dzavanogara. Mutoro wedu naulwoidza mumwoyo uyo ari kwamutare anotipa nyaya iyi.
Vagari vakawanda vanoti marara aya ave nemasvondo anopfuura matatu asina kutakurwa, kunyanya kumisha inogara veruzhinji yakaita sesakubva Chikanga, Hobos, Zimta, Garikai, Destiny, Benwin nekuDarlington. Vagari vemunzvimbo idzi vanoti vakapedzisira kutakurirwa marara mudzimba dzavo Christmas isati yasvika. Mumwe mugari womusha weHobos 2 vapenjeni madzikangava vanoti vagari vave kungorasa marara pese pese sezvo vapererwa nemazano.
Nyaya marara taanoenda nayo ya mabhina akapedzisa kutakurwa before Christmas anhu atatakurwa tangozara marara kwese kwese zvati zvofamba zivi vanhu vachapedzisa vakurasira vakudzoka kurorokurorasa marara pabatika kuvurwe manje.
Vaimbwekanzura weWard 17 vaJohni Yamoka vanoti havazi kufara nekusapindura mibvunzo yevagari kunoitwa nekanzuro yavo.
Pari zvino kanzuro yesutakura marara Ward 17 iri inosanganisira Hobos naDD kusanganisira naFase 3. But kuti ndinyatsoziva kuti wai wasutakura marara ndina anzwa because problem yetaita ndeyekuti tiri council staff watone katika kekuti havarespondi mamesaji ukafona havarespondi vanongochita zvakaukanzela po vanonga ungoda hatichadi kuteera but handizvo much because ikodzero yemugari wese wemamutare kuti ange chipiwa service uye chinge chingotererwa konveni yake yanogarisa. But now it's different because hawachatomboiti even to respond, saka tine dambudziko ivavo.
Mumwe mugari amai Christine Bande vanoti kunyangwe vakaedza kuchera makomba sezviri kukurudzirwa nekanzuru nzvimbo dzekuchera dzacho dzapera zvovashayisa zano.
Pakaipa pakaipa kuno kuhobhosiye kwatichisina kana pekurasira marara kana pekucherera marara. Taimbocherera mumabhekyadhi medu mumagadheni nomumamita asi nzvimbo dzacho dzese idzodzo dzazara mabhinda akangozara mudzimba umu. Saa totoshaya kuti marara acho zvinezvi totimacherera paiko tonokanda murudzieresasakubatipa.
Hatina kukwanisa kubata meya weguta remutare vaBlessing Tandi sezvo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira nhasi pataenda pamhepo. Asi mutauriri wekanzuro vaSpen Mutiwi vatumira gwaro kuvagari nhasi vachiti kanzuro yavo iri kunetsekana zvikuru nekusatakurwa kwemarara muguta. VaMutiwi vati marara ava nenguva refu asiri kutakurwa nekuda kwekuti dzimwe motokari dzavo dzakafa uye dzichiri kugadziriswa. Asi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa samburi mwesangano revagari remutare Residents and Repairs Association vaDavid Mutambirwa vanoti kunyangwe hazvo kanzuri chiita ina motokari dzemarara dzakakwana, chinoshamisa ndechekuti kanzuri inokwanisa kutengera vakuru vemukanzuro zvikakarara zvemotokari.
Nonoka kuri kuita kutakurwa kwemarara mugare mamutare kunokanganisa utano hwavanhu uyezve zvinokatyamadza kuti tinenge tichikuratidza kuti zvinenge zvikuratidza kuti vakuru vemuguta vari kutadza kuti mapriorities avo. Tinoona pari kutengwa motikari dzinodhura dzekutengera vakuru vakuru, asi motikari dzekuti basa racho rinove main business reguta rinova service delivery richitadza kuita ina ndodzofanira kutengwa dzakwana dzemarara dzinotakura kuguta rese kwozotengwa kutumba motokari dzekuti vanhu vanokwanisa kuvachifamba vachibvaka chasiva kuve kuve kuta uye vanhu ndovakakosha kudarika zvimwe zvose zvingadaro zvichiitwa naizvozvo mapriorities anofanira kunge achiiswa kuvagari venzvimbo
nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti kusatakurwa nekusachengetwa zvakanaka kwemarara kunogona kukonzera zvirwere zvinogona kuvhiringa utano hwevagari vemuguta iri ndakamirira studio 7 mamutare ndini Lweda Moyo.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika dzakapoteredza Zimbabwe zvinoti hazvisi kubatwa zvakanaka munyika dzazvigere. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Kunyange hazvo vabva kure vakawanda vanobva kune dzimwe nyika vagere munyika dzinoti South Africa, Botswana, Zambia nedzimwewo, zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti ndizvo zvega zvinoonekwa sevabva kure munyika idzi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti nhamo yazviri kusangana nazvo munyika dzakatenderedza Zimbabwe ndefodya yemudzanga inoti uku yakarumwa uku inotsva. Mutauriri wesangano rinomirira zvido zvezvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa reZimbabwe Community in South Africa Vabongani Mukwananzi vaudza Studio 7 parunari vari muJohannesburg, South Africa kuti zviri kuitika zvinofanira kuva chidzidzo kuhurumende yeZimbabwe.
IZimbabwe hurumende wayo.
Hurumende yeZimbabwe ndiyo yakafanira kudzamisa pfungwa panyaya yekuti sei zvizvarwa zvayo zvotiza pamusha zvichinogara kuvavakidzani. Chakatofanira kuva chidzidzo kuhurumende yeZimbabwe kwete South Africa nedzimwe nyika dzakapoteredza Zimbabwe.
Svondo rakapera, mapurisa eZimbabwe akadzivisa kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri makumi masere nezvipfumbamwe zvakadzoserwa kumusha mushure mekuwanikwa zvisina mapepa ekufambisa kunyanya muSouth Africa neBotswana. Kunze kwekutandaniswa kuSouth Africa, meya weguta leLusaka muZambia Mike Lando Chitangana vakadzivisa mumazuva mashoma apfuura kuti kanzuro yavo iri kutsvaga nzira dzekunyurira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutengesera mumigwagwa yeguta iri. Vachitaura neStudio 7 parunane vane muLusaka, amai Chitangana vanoti urongwa uhu wakanangana nekugadzirisa guta kuitira kuti kusave nekutapuka kwezvirwere zvinouya nokuda kwekuzara kwevanhu.
Hatidi kuti kuve nevanhu vakawanda mumigwagwa yedu nekuti vanhu vakawanda panotapuka zvirwere zvakaita semanyoka.
Amai Chitangala havaenderera mberi vachiti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushandisa mazita echiZambia ekunyeba kuitira kuti zvikwanise kuwana pekutengesera pamisika inoti Komesa, Kamwala neIndasiti.
Takafanira kuziya sekanzuro kuti ndiani ari kushandira mumigwagwa yedu. Hatina kuti vanhu vanobva kuZimbabwe vadzingwe, asi takafanira kuziya kuti ndiani ari kutengesera papi. Asi vasina mvumo yekugara munyika ino vachapiwa vebazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika, ndivo vanoziya zvekuita navo.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinotengesera mumigwagwa yeLusaka, mai Angela Nyatala vanoti kunyangazvo kune vabva kure vamwe vanobva kunyika dzinoti Tanzania, the Democratic Republic of Congo uye Rwanda, mai weLusaka vakati zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanirwa kudzoserwa kumusha kwazvo. Asi nyanzvi munyaya dzemabhizinesi vaShadrick Mwewa Yensen vaudza Studio 7 parunare kuti meya weLusaka vari kuzvisikira moto muziso nokudzinga zvizvarwa zveZimbabwe munyika iyi.
Mashoko akataurwa nameya akataurwa nemunhu asinganzwisise nezvebhizimusi rinoitika muguta raari kutungamirira. Tichitarisa maZimbabwens ari muguta reLusaka, maZimbabwens ekuti tichisa vaya vemuchirungu ndiwo mabhosi emamaketi mairi ane mukurumbira muLusaka. Mamaketi mairi nemukumbira muLusaka tine Komesa neKamwala. Asi muKomesa neKamwala mazuva mashoma nana kana mumwedzi mishoma nana apo hurumende yeZimbabwe payakavhara border mamaketa akapota avhara.
Mamiriyoni ezvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara munyika dzakatenderedza Zimbabwe vazhinji vavo zvisiri pamutemo nokuda kwemamiriro ezvematongerwo enyika neupfumi ayo amire manyama amire nerongo muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Chirongwa chelive chokuna 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika pamwe nezviri kubuda kumakwikwi eAFCON uko Zimbabwe iri kutamba neMalawi mumutambo wayo wechipiri muGroup B. Endai paFacebook page yedu yeVOA Shona apo tichange tichiburitsa zviri kuitika pamutambo uyu.
Azalili bando, mbara ishilani Kana wada yidi, uchapura nyebado musana Azalili bando, mbara ishilani Kana wada yidi, uchapura nyebado musana Chusha mkuru, kuna mwewose Kana wada yidi, uchapura nyebado musana Chusha mkuru, kuna mwewose Kana wada yidi, uchapura nyebado musana
unotaza kubuda neshisungo nengo gumine na natu ze amalgamated rural teachers union of Zimbabwe zino miskwa pamberi pedara zichikomiru wa moshe kukonzira mili jonga muharare musuwe chita atu mutunga mili wenyika wa Emerson Mnangagwa waka tanga nezuro zororo raore pagore ndo kusira matomo kumutewezeri wawu wa Constantino Govea Chiwenga tabatashuka kumagumo yichirongba chedu janasi iwaine suza kare mangwana. Kana mchina utitumira tamba mboja, zitumire ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa na uzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.